Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro, chivabvu 22 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndaverenga zvangu gwaro rakanyorwa navamunangagwa ravanoti ivo vanoda kuti vakwanise kubetsera vanova vanovatengi kuti vamabhizinisi vasakwidza mutengo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakati hurumende ichatora matano ese anodiwa kuchengetedza mutengi uye kuona kuti mitengo yagadzikana munyika.
Musi wa 23 May newa 24 May kubva makuseni na 8:30 kusvika na 5 manheru, chikoro choga choga chichange chiri yatinoti senta yekuti tiite yatinoti curriculum review.
Bazi redzidzo yepasi rinoti vakuru vedzidzo svondo rino vachange vachipinda muzvikoro zvose zvemunyika kwemazuva maviri vachiita ongororo yezvidzidzo.
Takanga taziviswa kuti ngatisanganei maunioni ese. Takanga tatopiwa matsamba ekuti kokwa kuti tiite musangano. Musangano hauna kuzoitwa. Nanhasi hapana chimwe chakazoitwawo kwatiri. Tanzwa munyuzi kuti ndo zviri kuitika.
Asi vamwe varayiridzi vanoti havana kujekeserwa nezveurongwa uhwu nebazi redzidzo yepasi kunze kwekungonzwa nezvazvo munhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakati hurumende ichatora matano ose anodiwa kuchengetedza mutengi uye kuona kuti mitengo yagadzikana munyika. Vachinyora mugwaro ravo resvondo rega rega mubepanhau reSunday Mail, vaMunangagwa vakati hurumende inoziva kuti kune mamwe mabhizimisi ari kuramba mari yemunyika, kushandisa zvisirizvo urongwa hwekutengesa mari yekunze uye kuendesa zvinhu kumisika mitema. Vakatiwo mari yekunze inodarika mabhiriyoni 10 nerimwe chete emadhora ekuAmerica, US $11 billion, yakawanikwa gore rapfuura, asi iri mari isati yambowanikwa uye yakawanda zvikuru kudarika mari inowanikwa nenyika dzakawanda muSub-Saharan Africa, asi izvi hazvina kuita kuti dhora remunyika rigadzikane. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Asi tabatawo nyanzvi yezveupfumi vari mukuru wekambani Underhill Corporate Solutions vaEddie Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Ndaverenga zvangu gwaro rakanyorwa navaMunangagwa ravanoti ivo vanoda kuti vakwanise kubetsera vanova vanovatengi kuti vamabhizinisi vasakwidza mutengo. Vanoti ivo vanoda zvekuti vanoita zvemabhizinisi asi vachikwidza mutengo vanoda kukwanisa kuwasunga. Vanotizve avo vanotitora mari yokunze kwenyika inenge iri muno vachiibudisa kunze kwenyika zvisina mutemo vanoda kuvasungazve. Chokutanga chitoda kutaura ndechekuti danho riri kutaurwa navaMunangagwa iro hachisi chitsva. Zvakatomboitika muno muZimbabwe vamugabe vachipo vachiti mabhizinisi ndiari kukanganisa, mabhizinisi ndivari kuita mutengo ukwirire, ngavadzise zvichidini, vamwe vachisungwa. Asi zvetinoziva ndezvekuti kana zvatodaro kuti mabhizinisi anenge akusungwa zvichida zvavari kutaura vaMunangagwa, hatizowanizve mashopu medu muchine zvokudi zvinotengeswa. Tinodzokazve kuna 2008 kuya kwokuti muzvitoro munenge musina zvinhu zvinotengwa.
Dr Mahembe, ndingadawo kutarisa kuti hurumende inonzi yagadzira komiti yekuongorora vari kufungirwa kuti vari kubiridzira mukutengwa kwemari yekunze nemukushandiswa kwayo munyika. Izvi zvinogoneka here izvi?
Ine handioni komiti ichibetsera nokuti zvinotozikanwa. VaMunangagwa pavakapinda muna 2018 chinhu chavakakwanisa kuita vakatotiudza kuti ndevapi vanhu vakatonyorwa vanonzi ava ndo vanga vachinzi vanoexternalize forex, unokurira kuti vanoshandisa mari yokunze vachiibudisa muno muZimbabwe zvisine pamutemo. Listi iyoyo haina kwayakaenda nokuti izvo zvakatobuda ivo ndivakatozvitibudisira kuti ava ndomakambani apa ava ndovanhu vanobudisa mari dzizvinamba mutemo saka hazvitombodi komiti vanongodzoka kubepa iroro ravakambotipa iroro riyariya rokuti ava ndovaidi vaibudisa mari dzizvinamba mutemo vapedza vobvunza Reserve Bank of Zimbabwe bose Reserve Bank of Zimbabwe munhu wese anotenga forex ndiyo vanovamuziva kungobva ipapa hazvitombodi komiti zvingada kungoti ivo vamunangagwa vongotangira pavakapedzisira muna 2018 kuti vanhu vanonzi vanobudisa forex zviri pamutemo ndivanani makambani anonzi anobudisa mari yokunze zviri pamutemo ndehapi votangira ipapo hazvitombodi komiti maonero angu
ko panyaya yekuti zvimwe zvekudya zvipinde munyika pasina mari dzemutero munoona dzichibatsira here
panyaya yechikafu chinonzi chimwe chinopinda munyika pasina yavanoti tax yekuti chinobhadharwa kuzimura chikafu chichipinda pane zvinhu zviviri zvinoitika chokutanga ndechekuti kuisa chikafu kunze kwenyika chisingabhadhari mutaxi iyo zvinoreva kuti chikafu ichocho chinenge chachipa zvinobatsira isusu tinotenga tichitenga asi zvinouraya makambani omuno anenge achigadzira chikafu ichocho zvinoreva kuti tinenge tatokwanisa kutipromote kana kuti kukurudzira nyika dzeidzo dzinogadzira chikafu ichocho asi isu vedu vana vane mabhizinisi vanogadzira chikafu muno muzimbabwe tinenge tavauraya
avo vange vari nyanzvi yezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaedi mahembe vachitaura vari parunare kuHarare nestudio 7 bazi redzidzo yepasi rinoti vakuru vedzidzo svondo rino vachange vachipinda muzvikoro zvose zvemunyika kwemazuva maviri vachiita ongororo yezvidzidzo kana kuti curriculum review mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti vakuru vedzidzo ava vachange vachipinda muzvikoro mangwana chipiri 23 chivabvu nechitatu 24 uye vachange varimo kwezuva rose vandoro vanoti vabereki vose vane vana vanodzidza kana vane vana vasingaendiwo kuchikoro vari kukokwa kuti vapewo pfungwa dzavo pamusoro peurongwa uhwu ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
vajonga ichokwadi kuti musi wa 23 May newa 24 May kubva makuseni na 8:30 kusvika na 5 manheru chikoro choga choga chichange chiri yatinoti center yekuti tiite yatinoti curriculum review
chii chivandoro chinonzi curriculum review
curriculum review kuongorora kuti dzidzo redu riri kuenderera mberi zvakanaka here uye zvatiri kudzidzisa vana zviri paurongwa here curriculum yedu haizi kala chete kala kangori kanhu kadiki diki pane curriculum yedu kala chinonzi continuous assessment learning activity chinova chingoriwo chinhano checontinuous assessment framework continuous assessment framework inova iri baziwo reino yatinoti competence based curriculum saka vanhu ngavasafunga kuti kala ndiyo curriculum yacho yose kune zvakawanda zvatinenge tichitotarisira zvimwe zvisinei nekala
ndivanani vanotarisirwa kunge vachienda kumusangano iwoyu
setichiti vabereki vose vane vana vari pazvikoro nevana vasiri pazvikoro vose vane vana vanoenda kuchikoro ngavauye tikure tinzwe kuti vanokwanisa kutipo mashoko akaita sei kuti tiongorora sei nyaya dzedu dzedzidzo idzi ndo zvatinenge tichitarisa saka isu nhasi hatikwanisa kutaura kuti chichavachataura vabereki kana kuti vanochengeta vana vanoendawo pabereki tichatozokupai yatinoti feedback totozokuudza kuti vabereki patakasangana navo musi wa 23 nemuna 24 vakatarira zvakati nezvakati nezvakati nezvakati
tiri kunzwa kuti kune vamwe varayiridzi vari kunyunyutawo pamusoro peiyoyi review yamuri kutaura nezvaiyoyi vachiti havana kugarwawo navo pasi kuti mushande pamwe chete zviri kuita kuti varambe review iyoyi munoti
aiwa havazi varayiridzi varayiridzi vari kutovatori nesu vakabatana nevakuru vezvikoro vakabatana nevabereki vakabatana nevana vechikoro vari kungonetsa vari kutiomesei musoro vamuri kungonzwa vachitaura taura vatungamiri vevarayiridzi vasisiri varayiridzi Kuda vakamboita varairidzi kare asi zvezvizvi havasisiri varairidzi. Saka izvozvo zviri kunyanya kuitika muzvikoro havasi kunyatsoziva kuti zvakanyatsokumira sei. Vatungamiri vemabazi evarairidzi kwete kuti varairidzi vacho. Varairidzi vacho vatori nesu takatobatana navo tiri kutoenderera mberi nekuti isu tongorere dzidzo yedu tirambe tichipanana dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Avo vange vari mutauriri wedzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwewo maonero avo pamusoro peurongwa uhu.
Ungu shoko riripo nderekuti musi wa23 namusi wa24 Mei. Muzvikoro zvese zvemuZimbabwe, zvikoro zvese hazvo, pachazenge pachiitwa consultation process yekubvunza vanhu kuti karikulamu yedu muri kuti chiinayo, vabereki, varairidzi, vana vechikoro, munhu wese zvake dunga munhu achiisawo input yake.
Urongwa hwamuri kushandwawo pamwe chete nemi here semasangano evarairidzi iwo uri kuitwa nebazi redzidzo?
Pakatanga chirongwa ichi chichiparurwa takanga taziviswa kuti tikatisanganei maunion ese takanga tatopiwa matsamba ekuti kokwa kuti tiite musangano. Musangano hauna kuzoitwa nanhasi, hapana chimwe chakazoitwawo kwatiri. Zvitakatozoonawo pamanotisi tikazvionawo mutanzwa munyuzi kuti ndo zviri kuitika. Ministri yedu inenge inosema zvakanyanya kutaura nevanhu vemaunion.
Tiri kunzwa kuti imi sevarairidzi muri kuramba iyo new curriculum iyoyi kana yavari kuti kala iyi. Zvikonzero zvipiwo zvamuri kuirambira?
Zvino chatiri kunyanyoramba panew curriculum iyi chinotarisira nyaya yecontent kuti iri kusiyirira zvinhu zvizhinji kusanganisira zviri musection 7 yeconstitution yeZimbabwe zvekuti mwana wega wega anofanira kunge achidzidziswa constitution yake kubva from the lowest level. Tichitarisa kuti constitution ingadai ichitodzidziswa kuprimary. Ndozvo zvatiri kuramba curriculum iripo. Chepiri chatiri kuramba inyaya yekuti haisi kupromota specialization. Vana vari kudzidziswa zvinhu zvakawandisa. Chetatu tiri kutarisa nyaya yecontinuous assessment learning activities. Akawandisa unnecessary burden. Ingori imwe theory yawedzerwa pamusoro petheory isi taifunga kuti continuous assessment ichapa vana mukana wekudzidzira kuita maresearch, kukwanisa kusolva maproblems emumacommunity mavo. Saka vaonera tinoita soti mwana wega wega kana achida kunyora form 4 angatoite kala rimwe chete raanotanga kuasiswa kubva ari form 1 ozopiwa mark a form 4 zvichive continuous tichitarisa maattributes ake, maskills zvese zvichiratidzwa achiaseswa muarea of competence yake. Zvichireva kuti kana ari mwana anoimba anofanira kunge achitsvaga project yake yecontinuous assessment yekuimba ikoko zvichitanga kubva paform 1 kusvika paform 4 achiaseswa kusvika azopiwa mark ndokuve continuous. Zvataakuona ingori imwe theory iri kushandiswa kubirira maresults anobuda kunzi maticha ari kumanikidzwa kunzi garai mapa vana ma25 out of 30 kuitira kuti pa70% yasara chero mwana akafoirira padhuze anenge apasa. Saka tine hurumende iri kuzvinyebera ichinyewedzera kunyebera vanhu.
Avo vange vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chibvumirano chakanyorerana zvikwata zviri kurwisana muhondo iri kuSudan zvemauto eSudan neve Rapid Support Forces chekumbomisa hondo kwesvondo rimwe chete chiri kutanga nhasi manheru nguva dza7:45 PM kuKhartoum. America neSaudi Arabia dzinoti rwendo runo nyika idzi dzichaita zvese zvadzinogona kusimbisa chibvumirano ichi. Chibvumirano ichi chinonzi ndechekupa mukana wekuti vari kutambura uye vakatiza misha yavo nekuda kwehondo iyi vawane rubatsiro uye kuti mauto abve muzvipatara nedzimwe nzvimbo dzakakosha. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Ayo kureva kuti hapana chibvumirano chekuti hondo ipere. Ndingangoti vanhu vachiri makakata mwachiripo pakati pemapato maviri ayo mauto ari kurwisana. Saka asi kushata kwezvinhu kunenge kuri kuonekwa nematiri ese. Saka vochizoitawo kachibvumirano kanenge kekuti ayo nekushata kwaita zvinhu uku ngatichimbotenderai vanhu kuti vabatsirikane. Asi hondo idai haina kupera. Ndoo zvandiri kuita sekuona pamamirira ari kuita akaita hondo yekusudhani.
Ndodawo kuti nditarise pane vari kumira sevayananisi. Tanzwa kuti America neSaudi Arabia vari kumira mirawo chaizvo kuti vaedze kubatsira. Munoona vaine here ruoko runogona kubatsira kuti hondo igosvika pakuguma?
Mamirira akaita makakatanwa ari pakati pemauto maviri aya. Handisi kuona kuine vabatsiri vekunze vangagoni kunyatsoti hondo ipere. Nekuda kwekuti vese vanenge vari kuramba vakamira pazvinzvimbo zvavo, yatingati mapositions avo panyaya yegakavai. Saka kuti titi vekunza vangazonyanyouya vachisvikochinjisa mapato emauto maviri aya ari kupikisana, handisi kunyatsopaona pachibuda zvakanaka. Nekuti dai vanga vachigona tingadai tiri kuona izvozvo zvaakutotanga kuratidza kubuda izvozvi. But zvokuratidza kuti mapato emauto maviri aya ari kupikisana vachiri kuda kumboedzana masimba chaizvo.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology, muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vange vachitaura parunare vari kwakare kuPretoria kuSouth Africa. Tochimbotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuHerald mune nyaya yekuti vatori venhau vakanyoresa kuZimbabwe Media Commission vachange vave kubvumidzwa kutora nhau vakasununguka pasina kunyoresa patsva kuZimbabwe Electoral Commission kana bhiri remutemo weElectoral Amendment Bill ratambirwa kuva mutemo neparamende. Izvi zvakaziviswa nemutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Baradza pamusangano wakaitwa muHarare wekuzeya gadziriro dzesarudzo dziri kuitwa gore rino. MuChronicle mune nyaya inoti gwenya remagetsi repahwange Thermal Power Station Unit 7 nasi riri kutanga kugadzira magetsi anosvika 300 megawatts zvichitevera kupera kwenguva yekuongororwa kwaro kuti riri kushanda zvakanaka here navana mazvikokota. Gwenya iri rakagadzirwa nemari inosvika bhiriyoni nemamiriyoni mana emadhora muchirongwa chekuvandudzwa kweunit 7 neunit 8 icho chave pedyo kupedziswa. Magetsi aya anotarisirwa kubatsira mukushomeka kwemagetsi munyika. Pepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica chichiita basa rekusekesa vanhu kana kuti comedy. Lenmo Jonasi akawana mubayiro mukuru mushure mekukunda muchirongwa cheBoston Comedy Festival icho chakaitirwa kuEmerson Cutler Majestic Theatre muBoston makare nemusi wemugovera. Ichi chimwe chezvirongwa zvikuru mubasa recomedy muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mm. Mwanaka naka na kuma juma kandi mene na kuma blessing zulu. Indi ni Peter Shaunu ripani pa South Africa plopana. Tichikuru zirawa na we Zimbabwe ngatire jeso vota. Tivise hurume nje zano PF. Tivise wa muna angagwa. Ni pati ya ni batula. Wani waka ukokoza umare mkati menika ya Zimbabwe. Saka makoro kosa. Utunga mira nika walu tita uru tunga mira kudoko chukochi umbafa. Kifu kororo. Sangatire jeso vota wa na we Zimbabwe. Tivise hurume nje zano PF. Asindu kuna siku taa nika ya shunura nika ya kuona. Taa kuona munu mwechete. Saka tinotinga tika jeso vota. Tipinze hurume nda president ya misa. Tinga pinza hurume nda president ya misa. Tuzona mnumiru singeza wesu wa jubu skala. Waja buda mjere. Kuti mazwa wa sunguru wa mjere ya maswaka. Apani mazo waka wanda. Saringari jeso vota kwa mwaziza salamu shoma ya zipati ya pinda president ya misa. President wa jobo sikala wa mda mjeri. Saringari jeso vota wana wa Zimbabwe. Tivise huru mendi sana upiafika na uba mara yenike. Tisinga zitu huko pita zakate mba ndege zakate mba ezi Kroatia. Nutona huru mendi ya sana upiafika nitu funga shwe hondo na kudera ropa rebanu cheti. Saka tinungo yivisa. Natenda usha maraga mashisa huwese mpastidose natenda.
Naiwe witness dube kwa huu kusoda hapo erika uchingo taura kutukai yee ndiri mutaururi wa monzora mchina animwe unukutebera isure kwenye amchina kana bato amchina mangofana nane huku ya tore guaba anane godo ndozo mangofana anana asuimwe kwangu wakungo sineta enda amuna nyazi dama amchinyara vana maerega kuita zozo shamuneta wana witness dube na monzora uri mutaururi wa monzora wepiko monzora Zanu PF ere, Monzora MDCT ere, kana kuti Monzora Douglas, ina ndipa wisisi papo. Siana ine shamuri kuita ishi, tibata ane tibise Zanu PF iyo. Lema muri wanu wakangwara maengo fotera triple C, pana chamisa ipapo. Nukuti chamisa ndia kadosa ruzoa na bana zicha chinji, zororai mugare pasi, kana masha ya wabasa, shimilani muvate, murizo murizo.
Tapinda pasi ndiyo pano. Kasiro seven ama magadini zenyu ndauya ndine akanangana nemurume unotaura uyo unoita uganda sekuti unotowisira urombo kana kuti unotota kuti dai awibwa urombo pana uyo kutaura na uyo ngocha nepasi pezuva pano ratidai kurarama pasi pezuva nguva yatiri kurarama ino yekusera chataura nezvongocha chinombori paiko zvakabata seiko chii unotosha inhundugwa here dzakadziona vanhu kati zvii vanhu vakapuwa vakavata here vakanda kuti vasahwisisa kuti vaite sei upenyu hwavanoda kurarama chinguva yekuti tingasora tichitaura kupedza nguva yekutaura kungochana dai zvazvadai dai zvazvaitiwa dai vavonekwa dai vadi chiiko chinombonzi ngochana pasi pezuva hakuna chinhu chakazvagwa chiri ngochana pasi pezuva upenyu hwamakazvisarudzira ndohwomoda kurarama nhasi moda kuigwa vurombo hwekuita seiko
Pa Studio 7 makadiko iri semiri parisei pajo pamerekepo hazisi kuno kuti rinyitiri bo kunyika ya Mozambique tiri wadi bo zvokuti
Hello, tonga kandimire na Ivanzi Sininga murizaitere ha muri kurova kugona kubudisa chokwadi chero nyika yakaoma kudai ichiita zvokuba asi munongobudisa chokwadi tinotenda makadini henyu vamwe wose wakateerera vadikani zviri kuitwa nezanu pf hama vadikani asi zvanu pf ngaimboita zvinhu kwazvo chero neni nemaelection aiwa ari kuuya ndisi shure kuti zvinoitika kuti panobuda chakanaka ipapo vangangofanana kuti vanhu varege kuvhota once nokuti zvakafanana
Mamukase vateri veStudio 7, mamukase mese. Inangu ndoda kupedza nguva, ndoda kukotenda zvangu vamonzora. Vamonzora makaita basa. Kuti pachinenzi opposition party pari zvino. MGC ndiye yange ine power inavatsvangirai. Pavakazoti vofa vasiya vabatanidza vanhu vakasiya vese vayo panzvimbo imwe chete kuti vave chinhu chimwe chete. Monzora ndokubva apinda pakati ndokubva paradza zvese vamonzora makaita basa musunoma vamatopedzi tatiti makansela tatwasara pemukadomo mukabva mangotsvaira kuratidza kuti pasina chinonzi opposition futi vamonzora makaita basa
vamukasi vana mukoma jongo akandimire nevamwe vose kustudio 7 uko ndoda hangungotaurira ruchinji rwezimbabwe kuti kunyarara kwakaita purezidendi munangagwa tetira maelection vari kutoziva kuti vanorova teseri neseri kose tichangomuka takanzi maelection aya zvatova zvevision 2030 maelectioners achazoitwa 2030 murume uyu ari kunyatsokuziva kuti akataura tetera maelectioni ka watobva pachigaro ende nguva yamwari yakwana president mukuru wapasi this time.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emu Democratic Republic of Congo akakanda zvombo zvehutsi hunokachidza uye akarwisana nevanhu vairatidzira mumigwagwa yeguta guru reKinshasa. Izvi zvakaitika nemugoera. Varatidziri ava vanonzi vaiti havasi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yeupenyu pamwe nekusagadzikana kumabvazuva kwenyika uko Mauto ane pfuti nemapoka anopfurikidza mwero akauraya mazana evanhu pamwe nekutamisa vanhu vanodarika miriyoni. Varatidziri vangangosvika 12 vakasungwa mukuratidzira uku uye DRC inoti kuratidzira uku kwairongwa nevatungamiri vemapato anopikisa. Nyika dziri mumubatanidzwa weGroup of Seven dzakasangana nezuro muJapan dzikazeya nyaya dzehondo yekuUkraine. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakapindawo mumusangano uyu kwavakaperekedzwa nendege yekuFrance vachibva nekuSaudi Arabia kwavaive vapinda musangano weArab League Summit muJeddah nemusi wechishanu. VaZelensky vakakumbirisa rubatsiro kuti dzimwe nyika dzivabatsire muhondo yavari kurwiswa neRussia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zviri kugadzirira gungano reZim Expo regore rino iro riri kutanga nemusi wechishanu muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia. Zim Expo inobatanidza vanhu munyaya dzezvemabhizimusi, mitambo nezvimwe zvakasiyana-siyana. Urongwa uhu huri kunangana nezororo remagamba remuAmerica reMemorial Day Weekend uye uchipera nemusi wesvondo. Mumwe wevari kuronga gungano iri vaNesu Manjengwa vekambani yesadza.com vanoti vachange vachishanda nemuzinda weZimbabwe muAmerica uyo vanoti uchange uchibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kutora magwaro ekufambisa nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 navakanjengwa.
Tine mapassport services anobva ivo kubva kuvanhugi embassy vanenge varipo vakatitsigira. Manheru echishanu tine business dinner. Mutauri wedu mukuru ndiye ambassador wedu Tadi achifamba. Vari kubva ivo kuDC kuzotitsigira kuAtlanta. Saka uyai mose munzwe nyaya yemabhizinesses, how to get into business or what to do in business, tiwechishanu manheru. Tapedza business dinner, tine welcome party, battle of the DJ, ipapo Paso Nesta Hotel. Saka uyai tisinuke kumabhaudhi edu yemuwaste, tizwe mumhanzi yekumusha kwedu ichirira. Saturday mangwanani tutanga nemapassport service edu again. Saka vana vakabarwa kuno kuAmerica uyai munyoresa vanhu venyu kuti maZimbabwe ramangwana harizivikane. Saka vanhu venyu kana vakabarwa kuno ngavange vana mapassport avo ekumusha kwedu kuZimbabwe. Masikati eSaturday tine business forum atokuita ipapo paSonetsa Hotel neavo vane mabusiness exhibits evanavo vanenge vachitoratidzwa nazvo izvo musesaradhuma masikati.
Pane mitambo kana vaimbi vachange vari pachiitiko chenyu ichi here?
Sadza manheru tine mumhanzi vatami moyo anenge achitiimbira iye manheru naJulian King nevamwe vaimbi vatinenge tinavo musi wesaradhu wacho ugovo. Musi weSunday tine inonzi iyo golf tournament mangwanani and soccer tournament masikati negochi gochi kuswere wese paHammond Park ikoko kuAtlanta, Georgia. Awo vanenge vari mabhizinesi uyai please mushambadze mabasa enyu. Tireve kuworld themeet.com House of Stone vakawanda vanenge varipo tine over 20 exhibitors varipo.
VaAnesuma Njengwa vesadza.com vachitaura naMavilas Mhlanga Nyauye vari kuCalifornia muno muAmerica vabva vatisvitsa kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manheru ndokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindevele.